icho vati zviri zvinogononga zviri kuitika kuti mabhanga ane some cost nharuda in care in terms of repatriation, mainly my failed US dollar notes, and what we are doing my dollar, and what we are kushiba nekukurumidza nekuti anochinja money velocity yema US $1 iri very very high, saka anochinja maoko nenguva pfupi pfupi, saka anokurumidza kusakara. Uyewo metro inoshandiswa pakugadzira ma-$1 inosiyana neinoshandiswa kugadzira mari dzepamusoro, nekuti face value yemari yacho inenge iri shoma. Kwatichoka kuti mabhenga sokurasikirwa nemari, but pari zvino hatiri nyatsikunzwa kuti imari yakawanda zvakadii vari kuita in case in terms of repatriating mafailed notes kuAmerica. Saka hatina ruzivo rwakajeka webankers association kana wereserve bank, vanogona kuziva zvakati chekei panhu zvakazara panyaya yacho iyoyi.
Asi vanosungirwa here kunge vachidzosera mari inenge yasviba iyi kunyika kwayo?
Handingati hangu vanosungirwa, nekuti patakaita dollarization hatina kuita official dollarization, tangoita unofficial. Pamutemo havasungirwi, they are not compelled to do that, but nekuti hatina kuita official dollarization, saka handifungi kuti pane liability kana kuti pane requirement yekuti mabhenga anga achireplacea mari idzi nemari itsva. So mafuzira andinoita mabhenga haasungirwi unga achizviita, but vari kuzviita probably nenyaya yecorporate responsibility nezvimwe zvaangodarodo.
Izvi hazvizoitawo here kuti zviise mutoro pane vanoshandisawo mabhanga aya munyika?
Ndizvo zvinotozoreva kazhinji, nekuti mabhanga semabhizinesi wo ari kubhizinesi wekuita profit, wanozopedzisawa kutransfera macharges kana kuti macost aya kumabanking consumers, kumadepositors. Zvinoitawo zvakada kuti the cost of banking in Zimbabwe iwe pamusoro chana kana dai tichienzanisa nekune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa. Saka zvinoaffecta ultimately the ordinary depositor.